Vasigiri wemapato ari MDC Alliance, kusanganisira MDCT, MDC inotungamirwa naWalshman Mwewe, pamwe newe People's Democratic Party, vapinda mumigwagwa nedzimotikari, vachishambadza nezvemusangano uyu, uyo uchaitwa muWhite City Stadium. Aka ndiko kachaike kutanga, mutungamiri weMDCT neMDC Alliance, vaNelson Chamisa, vachitaura pamusangano muBulawayo. Vakafano bata chinzvimbo chemutauriri weMDCT, Mzvare Tabita Kumalo, vati vagadzirira zvose kuti musangano wamangwana ubudirire.
Zvinhu zvese zvapanzvimbo pari zvino ndichitaura kudai tukiita road tokutendera 29 wards dzemuBulawayo tichiudza vagari vemuBulawayo tichivakoka kuti vauye kuWhite City Stadium mangwana hongu kune vavengi vasingadi shanduko vasingadi kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka ivo voga ndo vada kugara zvakanaka vari kutenderera mburwai vachiudza vanhu kuti rally yakanzurwa hakuna rally yati yakanzurwa ichiripo rally yedu mangwana saka maZimbabwe ese ari muBulawayo katisanganei paWhite City Stadium mangwana
pamubvunzo wekuti chii chichaitwa nebato ravo pamusoro pemakakatano ezita rebato sezvo Mzvare Tokozani Kupe vari kuti ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato chaiye Mzvare Kumalo audza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kugadziriswa
Party logo ka it is an administrative ma office yedu achaita basa ravo kugadzira nyaya iyo hainga muri nyaya yati ngatitemesa nemuzoro bodozvo ma office yedu ari kugadzira vachati pai mhinduro manje manje it is administrative it is not political
Mzvare Kupe vanoti ndivo vaifanirwa kutora utungamiri weMDCT pakafa vaMorgan Tsvangirai Asi National Council MDCT yakadoma vachamisa semutungamiri webato zvechimbi chimbi izvo zvakapa kuti Mzvare Kupe nevamwe vavo vazvipatsanure kubva kuMDCT inotungamirwa navachamisa vachiti vari kuronga Congress yeMDCT chaiyo inoremekedza bumbiro rebato ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shawa.